Well, pachitatu pa 22nd takanzwa kuti ma Chinese arikuloda nema national parks arikuloda zo wana dzanzo ma cages and pachitatu siku varazu enda ne transport anonzi tribal transport wachiva kuwanki wakazoendeswa ku Victoria Falls. And wakashika ikoko manje wakashaya skeru ya kupima nzowe dzacho. One yakazusarira but amwe 35 yakalodwa pandege pa Saturday. And wakazosumukira kuno kuma 10 za makuseni. Wakazoenda straight ku Moscow and kufa ku Moscow 8 o'clock ma Christmas Day wakazosvika ku Shanghai mu China.
Asika Zimbabwe iri kuti iri kutengesa nzou nekuti hadzisina zvekudya uye dzawandisa, munowirirana here nezvekutaurwa nehurumende?
Unezve hurumende akapedza kutengesa madiamonds dzese nema natural resources, pane mamiti dziri kutengeswa and manje so vari kushaya mari, so vari kutitora manje mhuka dzewana dzedu dze maheritage yawana. And wari kutengesa maresources yese kuma China kwacho. But pakutanga wakataura kuti pane overpopulation muwanki. So wari kuda kudzibata wachiendesa kupi kucharira. Padusino kugokwe. But nyaya dzacho makuwa chete. And isu tunoziziwa kuti pane mamuka dzakasiyana siyana. Wari kubatwa na ma Chinese, na national parks. And zvese muka dzacho dziri kutengeswa dziri kuenda kuChina.